Lockdown kuti ibudirire inofanirwa kunge ichitora pfungwa dzeveruzhinji izvo zvinoita kuti vanhu vagunge vachikwanisa kuitsigira nekuisapota.
Ko danho rekusatara nguva yekuti inopera rini munoriona sei?
Lockdown ikanzi inongori indefinite. Zvinoisa yatingati panic muvanhu. Nekuda kwekuti tikatarisa nyika yedu yeZimbabwe, veruzhinji vanozviitira mabasa avo emaoko. Mudzimba umu mane nzara, vanhu vazhinji havasisina chekubata. Nekuda kwekuti pava nenguva yakati rebei vanhu vakangogara kumba. Iyo lockdown inofanirwa kunge iri evidence based.
Mungatsanangura kuti muri kurevea?
Zvichireva izvo kuti vana mazvikokota, nyanzvi dzezveutano dzinofanirwa kunge dzakabvunzwawo kuti ivo vanoona sei. Ichitarisawo zvekare yatingati reality yepaground kana kuti the situation on the ground. Izvo zvinonge zvakange zvakapawo mukana veruzhinji kuti vange vachipawo pfungwa dzavo. Kuti ivo vanenge vachitarisira lockdown ine zenge yakafamba sei, kuti tione kuti lockdown yacho inenge ichizobudirira here. Tikada kutarisa zviri kuitika iye zvinezvi ndiri kubhuruwayo, mudhorobha vanhu vanongova mafashamu.
Kose vasiri kuteerera kurudziro yekuti vagare mudzimba varusike.
Chiri kuvasumudza kuvabvisa kudzimba inhau yanambotaura yenzara iyoyo. Vanenge vaakutsvaga kuti vana vorarama sei. Zviya zvekuti social distancing tiri kuona kuti hazvina ari kumbozvitarisa. Vamwe vari kungofambawo zvekare kana maface mask acho vasina. Nekuda kwekuti inyaya yenzara iri kuvasumudza kuti enda unotsvaga chekuti vana vakwanise kunge vachidya. Tikatarisa mamiriro ezveupfumi emuZimbabwe, mumwe nemumwe anotoita yatingati hustling iya yekunotsvaga kuti ndoita sei kuti ndiwane chekudya zuva nezuva. Saka kuti vanhu vangagare mwedzi miviri ari mumba vashoma vanokwanisa kutenga chikafu chinokwanisa kukwana kana kwesvondo chairo. Nekuti vazhinji vanotopona netumatsaona zuva nezuva, vanofanira kunge vachitotenga kaupfu kamafuta nekudaro nekudaro. Saka hurumende ingadai yakaiti vanhu vanofungawo sei nezvanamboreva zviya kuti ivo vana mazvikokota vanenge vachifungawo sei. Pfungwa dzavo dzingadai dzakatorwawo idzodzo.
Ko panyaya yanetsa yekuvheneka vanhu kana kuti kutestai muri kuzvionawo sei?
Iye zvinezvi Zimbabwe ichiri kumasure-sure zvakanyanya munhau dzekutesta veruzhinji kuti vange vachiziva kuti vanayo here COVID-19 iyoyo, uye kana vainayo ndezvipi zvavangaite kuti vazvidzivirire nekudzivirirawo inohama neshamwari. Uye senyikawo zvekare tinge tichikwanisa kuziva kuti dambudziko redu rakakura sei uye vanhu vangabatsirika nesei, kungave nenyaya dzekurapwa, nyaya dzekuiswa kuma quarantine center and so forth. Asi tikada kutarisa nyika yakaita seSouth Africa neZimbabwe, tiri kuona kuti Zimbabwe yakasaririra kumasure-sure zvakanyanya munhau dzekutesta vanhu. Iye zvino izvi tiri kuona vanhu vari kusangana nedambudziko guru nekuti vanhu vawanda vari kupinda mumadhorobha, asi zvekufambisa hakuna. Hurumende iri kuti mabhazi ezupuko chete ndiwo mabhazi anofanira kunge achitakura vanhu. Izvo zviri kukonzera kuti vanhu vari kutambura vari kushungurudzwa zvikuru, kunyanya-nyanya nguva dzemakuseni nenguva dzacho dzekuti vakunge vachipedza mabasa vachibva mutauni nekudzokera kudzimba.